Veruzhinji vanoti vanotambira nemufaro mashoko ekuti uwandu hwegoridhe rakatengeswa kuFidelity Gold Refinery wakakwira nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% mumwedzi wachikunguru kana zvichienzaniswa nemwedzi wachikumi, asi vachiti izvi zvinofanirwawo kuonekwa mukushanduka kwemararamiro avari kuita munyika, zvikuru munguva ino apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare chipangamazano chebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti mashoko anofadza chose ekuti goridhe riri kuwanda sezvo riri iro rakatsigiriswa mari yenyika yeZIG.
Zvinotifashiedza kwatiri kuenda ndava tiri kushandisa mari yakatsigirwa negoridhe nezvimwe zvicherwa zvakakosha yakatsigirwa futizve nemari yekunze kwenyika. Saka zvinotifadza panguva iyo, tichida kuti mari iyoyo inge yakasimba, tichida kuti mari iyoyo ishandisike zvakanyanyisisa, itsvagwe ibikwe munyika muno tozongofanana nedzimwe nyika kumakore anotevera atakatarisana nawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanotiwo izvi zvakanakira nyika sezvo zvichibatsira nenzira dzakawanda.
Asi iyi zvakakosha ndezvekuti hazvive kuti rose rinongoenda kumatreza, rimwe rinozotengeswa nekuti pane pachidikwa kuwanikwa mari yekunze, ende pane pachitodikwawo kuwanikwa mari chero yekubhadhara vanhu vanenge vaendesa goridhe racho. Asi zvakadaro tiri kuona kuti pari zvino uremu hweZIG paro market hunenge huri kudzikira.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe senyika ine zvakawanda zvainokwanisa kurarama nazvo uye kubudirira nazvo.
Kuri kuti mitengo inotengwa nayo zvicherwa izvi yanga yakanaka, Zimbabwe inokwanisa kutowanawo zvizhinji zvainenge ichiwana kubudikidza nezvicherwa izvozvo.
Asi vakuchera vanodzoka vachiti nekuda kwezvikonzero zvakaita seuori, kusavimbika nehumbimbindoga, hapana kana hochekoche kana sungawirirano kana ukama pakati peraramo iri kuitwa nevana veZimbabwe nezvicherwa zviri munharaunda dzavo.
Saka tinofanira kuti tiwane nzira yekuti tidzinge irori dhimoni reuori, dhimoni rehumbimbindoga, dhimoni rechindini zvinoita kuti zviri kubuda muvhu reZimbabwe zvinge zvichienda muhomwe dzevashoma.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvinonetsa kutambira mashoko anobva kuhurumende kana kumasangano ainodyidzana nawo.
Ekuti pane dambudziko retrust kuti goridhe ravari kuti rakadheriviwa nemakorokoza nemasmall scale miners uyewo nemalarge scale miners ririko zvechokwadi here, kana kuti mashoko ekuda kusindisa ZIG currency yavanoti iwo inobhekwa negoridhe.
Gwaro richangobva kuburitswa neFidelity Gold Refinery rinoratidza kuti goridhe rakawanikwa muna chikunguru rakasvika pamakirogiramu 3495 richikwira kubva pamakirogiramu 2618 dzakawanikwa muna chikumi. Gwaro iri rinoti goridhe zhinji rakabva kune vanochera goridhe vachiita zvechikorokoza pamwe nevemigodhi midiki kuchitiwo makirogiramu chiuru nezana nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 1152 kilograms dzakabva kune vemigodhi mikuru richikwira kubva pamakirogiramu chiuru kana kuti 1000 kg dzakatengeswa muna chikumi. Vanhu vakawanda zvikuru vari mumatunhu ari kucherwa goridhe iri vanonzi havana chavanacho kunze kwekusiyirwa makomba ari kutowedzera matambudziko avo sezvo zvipfuwo zvavo zviri kunzi zviri kuwira mumakomba aya. Ukuwo vamwe vari mumatunhu asati asvika mari yeZIG iyo inonzi iri kutsigirwa negoridhe vanoti vanotarisira kuti mari iyi yave kuzowedzerwa sekukwirawo kuri kuita uwandu hwegoridhe rakaitsigira.